Gönderin okuyun amelesi. Gönderin okuyun amelesi.
Gönderin ezan piyek. Gönderin ezan piyek. Gönderin ezan piyek.
Vashara nevatsigire zanupiye pamusangano waitirwa pachinzanga primary school kuno kwamutoko nhasi vamunangagwa vati nhengo dzebato ravo dziri kukwidza musarudzo dzeparamende dzinofanira kushanda pamwe chete nemadzishe mukutsvaga rutsigiro kuitira kuti zanupiye igokunda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru.
Kana kuna MP akakwara kana oda kuita zvakaende kudze secret ini maamuchini kwaisapa ma prospective MP. Ukaenda kuna mambo mkonstituensi bako hata shoni oinda wakabata kumbeze nyuan aya matwini aya anitika ne grocery ne mbuzi parutini wati mambo zina kutenda mdunu renyu usonde anitika uchizu nini tisa ukavona batandira woteza kutisite peche chitani nokuti mambo vachadanama hedimen avo vagodanama sabhuku avo voti kuna mwana nhingi anonzi Emerson Ndamuzo Mnangagwa auya kuna akatara zvakati ini ndamutambira ndodaimi mose masabhuku avo mahedi mutambire mwana iyeyu voti hongu 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 uchatei aiwa kuenda kupaamendi nyengu vapinda vatopinda iwe mufani asi ukapikisa ukapikisa ukasora matara vanogara havagari newe vanogara vari voga asi imwe madzimambo yemu dai kuti kuno musangano wezanupf yapinduka moyeuka kuti mudunhu renyu munyika menyu across the board nokuisa mambo unotonga dunhu rauri hatongi nyika yose asi zanupf yakaparamechi nyika yose saka moziva kubatana nezanupf kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Mumwe wemadzisha anga ari pamusangano uyu vaedward nyamukapa vati vachashandawo nebato rezanupf vachiti vafara zvikuru kuti vamunangagwa vari kuvaona sevanhu vakakosha.
Uro ruremekedzo rwauya pa chaizvo chaizvo ratinotarisirawo semadzimambo kuti tishande nevana vedu zvakadaro tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi ndizvo zvezvimwe zvinhu zvingazvisinganyatsokubatikana bane vazhinji ebvunzo dai tikashanda takadaro handimuti pane chinhu chinganeti tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro.
Izvi zvinopesana nemutongo wakaturwa nedare repamusoro masvondo mashoma adarika wekuti madzishe haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kana kuve nedivi raakarerekera. Vamunangagwa vatiwo nyika dzose dzepasi rino dzakasununguka kutumira vaongorori vesarudzo kana nhasi chaiye vachiti bato ravo harina chekutya kuti paitwe sarudzo dziri pachena.
Kuwanda kwatakaitawo vezanupf, why would we want to fight the sport? Why? Vegai zvitendera 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 nokuzvitaira ukavona chanesokandira musuva chorya chopfuura anozvona. No violence, we want free, fair, credible elections. Tabvumira vanhu vokunze kuti vauye because I am very confident. My leadership, my colleagues are very confident kuti tinokwanisa kuva ne free, fair elections.
Vamunangagwa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vabatane pamberi pesarudzo vakashora vaimbo vamutungamiri wenyika varobert mugabe vachiti vanga vakonzera kusawirirana mubato ravo izvo zvavati vakazomisa kuburikidza nekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika gore rapera zvakazoita kuti vamugabe vasiye basa.
Pamberi nezanupf, pamberi nezanupf, pamberi nokubatana, pamberi nokubatana. Pasine mandu mandu dzacho ndivananiko ziriko munoziva zvakaita kuchisvika pachiri nhasi ndizvo vandizvozvo. Musangano wakapinda matambudziko ukatora nguva kuti kuda zvimwe zvichasanduka, kuda zvimwe zvichagadzirika, asi interface after interface things went west and the west bed and the bed zvichishata zvikaramba zvichingoshata, takangotarira tichiti zvimwe zvichagadzirika kudzamara tasvika kuti aiwa full stop. Kuchema kwevanhu, the voice of the people is the voice of chasungwa nevanhu pamusoro penyika chinosungwa nokudenga. Mwari anofara achiona kuwanda vava makaita vakabatana sezvizvi muchichema chimwe chete, hatibatanei, hatisimudzire nyika yokwedu. Naiye Mwari anobvadurura rugare nemaropafadzo kuvanhu vakabatana.
Panyaya yebudiriro, vamunangagwa vavimbisa kugadzirisa migwagwa, nyaya yekusimbaradzwa kwekugadzirwa kwemagesi, kusimbaradza nyaya yekurima pamwe nekugadzirisa nyaya dzemasaisai kuitira kuti veruzhinji vakwanise kubata zvinotepfenyurwa nemakambani enhau. Ndakamirira Studio 7 kwamutoko, ndini Thomas chiri pasi.